Manera kana kamurie Zimbabwe ino Studio 7
tishipepe nyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe shondo kukanzi 27 2022 makatirira ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi
ezvino vava kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamika vaita sei vanodiwana vanhu manje tavari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei
kuma
atakuara
if it's like that we vanhu ngavapinde mu street
Bato re Citizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure nekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF kukwekwe
kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona saka pane ma groups maviri ema students kune vari kuenda nevari kusara saka ose ma groups ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisikuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini
mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakadzipakatira Asi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine zvinoti kugara munyika iyi kuri nani pane kudzokera kumusha Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navaNelson Chamisa rinoti munhu mumwe chete afa kukwekwe mushure mekunge vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF varwisa vatsigiri vebato iri mutauriri webato reTCC muzvare fadzai maere vanyora padandemutande ravo reTwitter kuti munhu mumwe chete afa uye vamwe vanhu gumi nevanomwe vakuwara zvakaipisisa mushure mekurwiswa nemakano matemo nesimbi Muzvare maere vati vanoshora zvikuru vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF vaita mhirizhonga iyi hatina kukwanisa kubata mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasatiwo vapindura mubvunzo watavatumira gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo kana kupindura mubvunzo yedu Mutori wedu wenhau kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Paita barara mhanya kwechinguva chakati rebei apo vanhu vasingazivikanwa kuti ndevanani vatanga kupotsera matombo nekutemana nemabhodhoro panzvimbo iri pedyo nezvitoro zvembizo 4 shopping center apo pange pachiitirwa musangano uyu. Vanhu vane chitsama vakuvara vamwe vavo zvakaipisisa mushure memhirizhonga iyi iyo yamboita kuti vashamisa vambomira kutaura kuvatsigiri vavo studio 7 yaona vamwe vevanhu ava vachirapwa nevanobatsira zvechimbi chimbi vanhu vanenge vakuvara mumwe wevakuvara ava uyo ange ari mumwe wevechidiki weTCC Nelson Chaima ati angozoona ave kutema nebhodhoro nevanhu vaanga asingazivi kuti ndivanani
taikuzava munhu wanje auti anoizi but ndakazoona kuti vangu vakawanda tazongera ndakuatakwa nevamwe vangu vakawanda ndikwanisa kuverekwa tangarangani but ndakwanisa kungoona kuti vanga vasvika mumaraundi more than 10 hapana ana wana utakwanisa kubata bhosi vabva vangu escape akawanda bhosi pandatemwa kandabva ndatanga kuretreat ndichidzokera kumashure ndatemwa nebhodhoro
vashamisa vasati vataura munyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato reTCC vaamos chibaya vange vati bato ravo range richiziva kuti kune vamwe vanhu vange vauya pamusangano uyu kuzoita zvemhirizhonga vakakurudzira vatsigiri vavo kuti vasaita zvemhirizhonga vamwe vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vashora zvikuru mhirizhonga iyi vachiti vanhu vanofanirwa kuregerwa vachitsigira mapato avanoda pasina zvemhirizhonga
ezvinova vari kumusangano vari kudei vanoda kuwadza vanhu vachamika vaita sei vanodiwana vanhu manje tavari kuuya vanoda kuwadza nesu toita sei kuma
Atakuara. If it's like that, we have to. I want to go up in the street. That is Jesus. That is Jamnanga. I see.
Atina kukwansa kunzwa kumapurisa panyaya ii. Mushure mekumbo miswa kwe msangano uyu. Nekuda kwe mirijonga ii. Mapurisa ano dzivirira mirijonga. Azo mbo tenderera pange pachitiru wa msangano uyu. Kwe chingu wachidiki. Vacha amisa wa shura zwe mirijonga. Yezo matongeru wenyika. Wakati tunogona kutivanu. Wazo petsira waisa mtemo maoko avu. Yezo tunogona kwenzira kusagazika na mnyika. Vati batura wa risatira paruru wa zviripa mtemo asiwaka ona zvaka kodzera kuti wapinde msarudzo dzema by-election nekuti izvi ndizvo zvidozve vanhu. Vachamisa vati havana kumboti vanoda kuendesa nyika kuvarungu sezvo vari kupomerwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi kuti vakati bato ravo richakwezva vekunze vachasima mari munyika. Vaenderera mberi vachiti musangano wavo une urongwa hwakajeka hwekuti upfumi hwenyika husimukire. Vakakurudzira vanhu kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzema by-elections dzichaitwa musi wa26 Gurume.
Pakati pangu nemukoma munhu anotungamirira zvinoita kunyika ite zinyekenyeke ndiani? Aiwa choti mukomana apa mudhara apa wamunoenda naye njirani?
Zvuru nezvuru zvatsigiri VCCC zvaunganawo ku St Mary's Marare uko kwataurwa nemutedzeri wasachigaro webato iri vaJob Scala. Vaskala vanotiwo mangwanani anhasi pane vanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanu PF vamboedza kuda kupisa tendi yavo pavange vachida kuitira musangano. Nezuro wa Mnangagwa wakaitawo musangano mukwekwe mekare. Dunhu reMidlands rine maconstituency mashanu ari kuitwa sarudzo dzevamiriri veparamende. Ndakamirira Studio 7 mukwekwe, ndini Kudzanai Musengi.
United Nations Security Council yadaidzira musangano wechimbi-chimbi manheru ano mushure mekunge mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin avo vari kurwisa nyika yeUkraine vati mauto avo ezvombo zvenuclear agare akagadzirira. Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti izvo zvinogona kureva kuti hondo iyi inogona kunge yave kusvika kwakaitisisa. VaPutin vanoti vari kuita izvi sezvo nyika dziri mugungano reNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO dziri kuratidza kuti dziri kuda kukonzera kusagadzikana munyika mavo, kunyangwe ivo varivo vari kupomerwa mhosva dzekukonzera kusagadzikana muEurope nedanho ravo rekuda kupamba Ukraine. VaPutin vativo havasi kufara nezvirango zvakaomarara zvavari kutemerwa nenyika dziri muNATO nedzimwe dzemuEurope. Muumiriri weAmerica kuUnited Nations Amailinda Thomas Greenfield vaudza nepfenyuro yeMSNBC kuti vachashandisa nzira dzose dzakakodzera kufumura vaPutin nenyaya yavari kuvapomera yekuda kukonzera kusagadzikana uye kupesvedzera hondo. Asi zvimwe zvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza kuUkraine zvinoti zviri nani kugara munyika ine hondo iyi pane kudzokera kuZimbabwe nepamusana pekusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Mutoro wedu nawo Frank Chikore ataura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuUkraine ndokuti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinodzidza kuUkraine zvinoti upfumi hwenyika huna kumira zvakanaka muZimbabwe zvokuti vari kutoona zviri nani kuramba vari muUkraine umo muri kurwiswa nyika iyi nemauto eRussia. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe izvi vaNixon Chizodza avo vanogara muguta reVenetia iro riri pedyo neguta guru reUkraine reKiev vanoti vasarwa nemakore maviri chete kuti vapedzise zvidzidzo zvavo zvokuva dhokotera. Nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika muZimbabwe vaChizodza vati vanotyira kuti vanozopedzisira vopa vabereki vavo dziko kana vakatiza hondo iri muUkraine vachidzokera kuZimbabwe.
Kugara kuno ndikagara kuno kunenge ndagona saka pane magroups maviri ema students kune varikuenda nevari kusara saka ose ma groups waya ari maviri anenge vanhu vanozongodawo mari kuti vakwanise kusurvive nekuti hatisikuziva kuti zvinhu zvinolasta kusvika rini seku Zimbabwe situation yacho yakaoma ma parents anogona kuva overwhelmed asi kana pakagona kungoti pachakwe munhu wani ari ku Poland nemunhu wani ari ku Ukraine vana vosenderwa mari dzinenge dzogona vagona kudividirana zvinenge zvinyorwa pasi ne evidence and everything zvinhu zvacho zvinogona kufamba zvakanaka
vachizodza vatiwo vadzidzi vazhinji vari mu Ukraine havazive kuti hurumende yeZimbabwe inozokwanisa kuvabatsira here kuti vapedzise zvidzidzo zvavo kana vakadzoka kumusha vachiti zviri nani kuti varambe vari mu Ukraine sezvo hondo isati yave kupisa muguta ravagere vatiwo kuramba vari panzvimbo imwe chete kunogona kuita kuti vachengetedzeke mu Ukraine makare
tikawana wei yekuuya kuZimbabwe iri kuhere nzira ingaita kuti tipinziwe kuma universities ekuZimbabwe tikontinue nezvidzidzo zvedu zvatinenge takasarudza zvatiri kuita kunoku ndizvo zvinhu zvinoitika moyo vakawanda vari kunoku vekuZimbabwe vari kudzidzira kuita vana chiremba kuita chiremba anenge akadzidza kuno kuUkraine nekuZimbabwe system yacho yakatisiyanei system yacho yakatisiyanei saka tinenge tichida kunzwa kubva kuhurumende neministry of health kuti vane here nzira yavanokwanisa kuita integrate vana vacho vanenge vakabva kuUkraine vokwanisa kukondinya nezvidzidzo zvavo zvavanenge vakasarudza
vamwewo vatataura navo parunhare kuUkraine kwakare vakaita savakith chitunhu vati ivo nevamwe vavo vanga vari mumabhazi kuenda kunyika dzakaita seromania nepoland kunotsvaga upoteri mushure mekuita kanzatu kanzatu kuti vabhadhare mabhazi ekuvatakura vachitunhu vati sezvo vazhinji vavo vanga vasina kana kobiri vakazobatsirwa nemari dzemabhazi nezvimwe zvaro zvezimbabwe zviri kunze kwenyika asi vazhinji vavo havasati vawana rubatsiro sezvo makambani akaita sana Western Union neMoneygram anoshandiswa mukutumirana mari asiri kushanda munzvimbo dzakawanda muUkraine uko kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda rubatsiro izvi vachitunhu avo vati ivo nevamwe vavo vave nemazuva maviri vari munzira vachiedza kuda kubuda muUkraine sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi ukuwo hurumende yeUkraine isiri kubvumidza veruzhinji kufamba manheru vati havazive kuti pavachasvika pamiganhu yeUkraine nenyika dzavari kuda kunotsvaga upoteri vachabvumidzwa kubuda muUkraine here sezvo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakarambidzwa kubuda muUkraine nezuro vamwe vabereki vane vana vari kuUkraine vakaita samai Clarence Mkotsanjera vanoti vari kutyira upenyu hwevana vavo uye vakurudzira hurumende kuti ishande zvakasimba kuti vana vavo vabude muUkraine nekukasika
zviri kutishungurudza zviri kutirwadza kuti koiyo hurumende kange yanyarara vasinawo chavari kutiudza kuti taronga kudii nokuti zvazvino sembereka hauna chaunokwanisa kuita kana kuti uende unomutora mwana ugodii zvaakuda kuti hurumende yedu ipindirire vana vagodzoswa kuno kuZimbabwe zviri sefu pasina matambudziko mukatarisa izvezvi tine chingoona pamanews mirishonga yega yega vamwe vakakuvara vamwe vakaita sei saka haumbofa wakaona mufara haumbofa wakasununguka
imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vaitai zimunya vati hurumende yeZimbabwe inokwanisa kutora zvizvarwa zvayo zviri parumananzombe muUkraine yozvichengeta pamuzinda wayo kudzamara zvinhu zvagadzikana muUkraine
vana veZimbabwe vanogara kuUkraine vachidzidza ikoko vashoma shoma zvekuti kana tiri munguva yehondo iyo embassy inokwanisa kutovatora kutopinda navo muembassy mavo imomo votogara imomo kusvikira nyika yeUkraine yati tekeshe tekeshe
nyanzvi munyadzi zveupfumi vamasimba manyanya avo vakamboshanda mubazi rezvemari vari chipangamazano munyadzi zveupfumi vati kusamira zvakanaka kwezvinhu munyadzi zvematongerwo enyika pamwe neupfumi munyika ndiko kuri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvizopedzira zvaenda kunze kwenyika kunotsvaga mafuro manyoro
nyika yedu iri panguva isina kumira zvakanaka mukatarira 65% population ikwezvinenge vadiki mayouth saka ndo vana vangadai vari mumabasa vantu vari muzvikoro imomo saka vazhinji vavo vakutotirigai tishoti anogara kunyika dzakafanana nesouth africa kwakune risk yekuti vangona kupiswa ikoko vantu vakuenda kune dzimwe nyika dzine hondo iko vangona kurasikirwa neupenyu hwavo
munyori mubazi rinoona nezvinoitika kunze kwenyika vajames manzou vaudza studio 7 kuti vakabatikana zuva rese kuti vapindure mibvunzo yatavatumira asi muzinda wezimbabwe kugermany unonzi uri kushanda zvakasimba kuedza kubatsira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine kuti zviwane pekunogara kana zvichinge zvakwanisa kusvika pamugano weUkraine nePoland. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zviri kukurudzirwa kuti zvibate muzinda weZimbabwe uri kuBerlin kuGermany panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikore.
Vateereri veStudio 7, tine chidziviso chakakosha. Nhasi svondo kusvika musi wa3 kubvumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabyelections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tichataura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Vanoda kupinda muchirongwa kana kutumira mashoko kana mibvunzo, shandisai WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318.
Bazi rezveutano rinoti vana vechikoro 317 kana kuti 818 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvakavhurwa zvikoro kutanga kwemwedzi uno. Pavanhu 336 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro 45. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru 235 303 kana kuti 235,803. Munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafanacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 503 kana kuti 5,393. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea inonzi yakanda chombo chemuchadenga nhasi mushure mekumbomira kuita izvi panga pachiitwa mitambo yemaOlympics kuChina. South Korea inoti chombo ichi chakandwa nenguva dza7 mangwanani. America yaudza North Korea kuti isakonzere kusagadzikana mudunhu iri. Mumashoko kuvatori venhau, America yatemera zvirango zvekufamba vatungamiri venyika yemuSomalia vaisina kudoma nemazita nenyaya yekunonoka kuita sarudzo. Mutungamiri wehurumende yeSomalia vaMohamed Hossein Roble vawedzera nguva yekuti sarudzo dzange dzambonzi dziitwe muna kukadzi dzizopera muna kurume. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemuimbi Malax. Makadii mukoma Malax, mhoresai vateereri vedu tinzwi.
Makadii vateereri veStudio 7.
Right, mkuma Malax, tikuona mnenge makabura kamboka atra, uye murimuna anoda kusanganisa misambo ya kasi ya nasiana, kanonzi Loving New York. Mungati taurero kuti musambo upo, uye se makafunga kunyora kamboka.
Musambo wanguzara umunika, umubrani faka Afrika, nonda ama piano, zini zinongo yao mpina umatudio, yoyongo yao denimo recorder, zongo daro.
Saka kari kutambirwa sei?
Vanhu vari kukatamba, vanhu vari kufarira zvavo. Tingazive kuti ikoko vateerei kuti vachakafarira here.
Aiwa, tinotenda kuti ndofunga pachavatambira, pachavaridzira, patinopedza hurukuro yedu iyi vanenge vakunyatsoziva kuti kambo Loving You kakambira sei.
Hatinovimba sokudarova.
Saka hazvina kukunetsa here kuti mukwanise kunyatso kwenenzvera zvamakaita izvi nemusambo mutsva wamanga musinga wanzoridza apa?
Hapana chakambonetsa apa, kungotiwo zvipo zvinenge zvatanzwa zvatenge takatowana Mwari. Zvinongopinda pose manga pese pese, hazvinambotora nguva zvazvo.
Saka ndiani wamakaprodusa naye kambo aka?
Ndakaprodusa na Coffee 1801 ndakaprodusa naye.
zvakatora nguva yakaita sei kunyora nekutsigisa?
Tangoti 3 days kana tatongadzira zvose nekusama vocals nekukwenenzvera kuti zvibude zvakatsetsekawo.
Totarisawo iko kambo aka loving you, sei makafunga kukapa iro zita rekuti loving you?
Yatimba nyaya dzevanodanana nakuti nyaya dzevanhu vasuwana pararamo nekuda kwezvamakamboitika munyika nekuda kweurwere hwecovid. Nevamwe vanga vasina nguva yekuonana vaingotaura pamafoni. Hakuna chinokonzesa munhu kuti rudo rumire even distance.
Saka ndodingindira renyu manje pakambo aka.
Ya, ndozvanga zvaida kuenderana nekuoko kuti hakuna chingandikonzeresa kuti rudo rwedu rusvare kana kuti rupere.
Totarisawo iyo nyaya yamasimudzi aichirwere checovid iri kukanganisaiwo sei semuimbi wechidiki kudai?
Yakatikanganisa zvakawandisa nekuti daizi kwanga kusina covid tingadai pamwe gore rinotiri pane chimwe chinhano. Asiwo nemamiriro azvaita izvozvo zvave nani zvasiyana nepaya payainge ichinyatsopisa ichiuraya.
Saka maakukwanisa here kuita mamwe mashows enyu semuimbi?
Zvirikukwanisa chaizvo nyapo tichingotedzerawo mutemo wenyika nekungotedzerawo nguva inoda kuti dzipedzwe pabasa.
Saka tichitarisawo imomo nguva yecovid mairarama sei semuimbi panga pachinzi musaite mabira enyu?
Ipapo hazvitaurike zvakazvakaoma asi totongotenda Mwari nekuti tiri pano nhasi.
Mune dzimwe here dzimbo dzamuri kutibikira pari zvino uye dzinobuda rini?
Ndine nziyo yandakaita nateva dongo. Ndinoimba kuti muna manchi umomomo end of manchi ichabuda zvakare. Uyezve loving you next week tinoita nevhidhiyo racho. Vateereri ndinokukumbirisai kuti mungoendawo payoutube vanonongotokonyawo pakanzi malarge afro ungosubscribawo tichingoterana-terana zviite zvakanaka.
Haiwa, tinokutendai mukoma Malax nekupinda muchirongwa chedu chanhasi.
Tinotenda mukoma.
Muimbi wechidiki Malax achitaura nestudio 7 ari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotaridza nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Aneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti tasangana zvakare muchirongwa chezvechitendero. Tisingapedzi nguva, ngatinzwei mubvunzo unobva kuna Kenneth Nyamadza.
Makadii henyu pane zvezvitendero? Inoitwa Kenneth Nyamadza ndekuSouth Africa. Ndiri kuda kubvunza ko kana munhu anenge afa aita zveaccident kana munhu afa abaiwa nebanga nguva yake inenge yakwana here? Ndokumbirawo kupindurwa ipapo. Munhu anenge afa abaiwa nebanga kana kuti aita zveaccident kana kuti munhu anenge ama poison kana azvisungirira nguva yake inenge yakwana here? Ndoda kupindurwawo.
Uyu mubvunzo wenyu Reverend Simango.
Manheru akanaka baba Wande nevatereri vedu veStudio 7. Mubvunzo wekukwana kwenguva kuti kana munhu akafa abayiwa nebanga kana kuti achinge atsikwa nemota nguva yake inenge yakwana here?
Kukwana kudini? Chii chinonzi kukwana naye mufundisi Simango?
Chinonzi kukwana panguva yokufa kwemunhu kana kuti chinonzi kukwana kutaura kuparara kwenyama yomunhu achibva aenda kunyika yomweya. Ndochinonzi kukwana kwenguva. Hazvisi kureva kuti kufanira, zviri kureva kukwana kwokuti nyama haichagoni kuenda mberi nekuti yaparadzwa, yasakadzwa kana kuti yabayiwa nebanga. Saka vanhu vachiti nguva yake yanga yakwana kutaura kuguma kwekurarama panyika pano. Saka vachiti nguva yake yakwana kutaura kuti kuguma kwekurarama kwake ari munyama panyika pano.
Iro Bhaibheri rinotipa pamusoro penyaya iyi Reverend Simango.
katimbovere ngai pana Mparidzi chapter 3 parverse 1 ne 2 inotiudza kuti chino chimwe nechimwe chine nguva yacho. Verse 2 yoti nguva yokuberekwa nenguva yokufa. Saka mafiro anoita munhu panyika pano akasiyana. Vamwe vanofa vari vana vadiki, vamwe vanofa vakura. Asi hapana munhu anofa zvichinzi uyu ngaachifa nokuti nguva yake yakwana. Nyange mutana chaiye tinoona kuti tinomhanya mhanya kundotsvaga madhokotera kana kuti mapiritso kumupa kana achirwara kuti aregere kuparara.
Saka panozonzi nguva yakwana zvinorevei chaizvo?
Chinozonzi zvino nguva yakwana kuratidza kuti mweya wabuda munyama. Ngatimboita somufananidzo kuna Genesis chapter 4 verse 8. Tinoona Kaini achiuraya mununʼuna wake Abel. Saka mubvunzo ndokuti nguva yanga yakwana here? Nguva yokuparara kwa Abel yakakwana nokuti akaurawa. Saka nguva yake yanga yakwana nokuti muviri wanga usingachagoni kupfuurira mberi wanga waparadzwa. Asi zvanga zvisina kufanira. Hazvisi kureva kuti kana munhu akaparara zvakafanira. Zvinenge zvisina kufanira. Asi kuti nokuda kwekuti muviri hauchagoni kuenda mberi munhu anobva anzi nguva yake yakwana. Nokuti kana munhu achinge afa anobva munyika yenguva oenda munyika yekusingaperi kana kuti eternity. Nguva yokufa inosvika pavanhu vakaberekwa panyama vanobva nyika pano iwe neni. Saka maendere acho ndiyo akasiyana. Chakaipa chinoitika, asi une nhamo unowisa chakaipa. Kutaura kuti kutonga kwaMwari kunouya pane vanoita zvakashata. Asi rufu rwuri kuvanhu vese, vakuru navadiki. Sake tichizobudisa vara rokuti nguva yake yanga yakwana. Kutaura kuti nyama haichagoni kupfuurira mberi nokuda kwokuti iko kufa kwenyama nokuparara kwayo ndo mugumo wenguva yomunhu. Sakei muchinzwa vara rokuti nguva yake yanga yakwana.
Mukoma Kenneth ndinoimba manzwisisa mhinduro yamapiwa. Chinotenda mufundisi David Simango. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tumirai maaudio emibvunzo yenyu kana zvamunoda kugovana nevamwe mune zvechitendero pawhatsapp nhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tanonoka Wande uye tinodawo kubva kutenda kuchikwata cheChrist Life Choir chine kambo Jesu isimba rangu atinoshandisa muchirongwa chino. Yasvika nguva yekuti timbotarisa mitambo yenhabvu yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Chicken Inn 1, Dynamo 0, Bulawayo City 1, Highlanders 0, Manika Diamond 6, Capes United 2, Herentals 3, Wawa 0. Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti mutsigiri waro afa mushure mekurwiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF kukwekwe. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vaudza mauto avo anoshandisa zvombo zvenuclear kuti vagare vakagadzirira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai imi naGibbs Dube muchinzwa nhaudze isiNdebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
I'm going to go to the 7th. Sebefuna ukubalekela impi esabekayo.
Ha impi le isifali senzima.
Ukhansela wendaba zinduna uthi kunengi okuhlupha isigaba lesi. Zalethulela izamasiko ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Abacha abaqedangelwa ukuba ngabebandla lezano PF namhla bephazamise umhlangano weCitizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana leSenjamisa eGwegwe. Ibandla likaJamisa lithi kulimele abantu abaningi emhlanganweni lo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Abahlaseli abalandeli bebandla leCCC benze lokhu uJamisa ekhuluma labalandeli bakhe embizo 4 eGwegwe. UJamisa ucele abalandeli bakhe ukuba bengasuka emhlanganweni lo ngesikhathi behlaselwa.
Muzatiza mirai mirai aywa mirai enyu mirai mirai aywa mirai vakupotsera matombo nematanda vari kuita violence havasi vanhu vedu havasi vanhu vedu. Ndokumbira kuti vanhu mufambe vanova petrol bomb
UTS Sinikiwe Mabhena obesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi bebelale uJamisa bengakahlaselwa ngabacatshengelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU-PF.
Ake sitoko sisalalele ukuthi upresident wethu uthini. Baqala kwanti ukugijimisana nabantu bechaya ithike lamatshe bechaya ngeswazi asekusabaleka emhlangano sanda kuqasa nokathi le 30 minutes uqalisile. Abafana laba bebefethe isimbo emafosholo namabhemba lapho ngokuthi onke umuntu olethishete yelo yemchaya ungabaleka khona abatek-tek yena bengu 3. So laba bacinga kusebenzisela kwahle kwaba ngathi ngabaleka ngisabona ukuthi okunye kusebenza kodwa abanye abantu balimele engibonile ngoyi 1.
Lokhu kuchothoze umnumzana eBhedi Mpala ohlala eHarare.
Lokho kunje okuyenza iZANU-PF asikukhuthazi.
Umnumzana Mabutho Moyo okubandla elibusayo uthi ngamanga aluhlaza joko ukuba lokhu kwenziwe ngabalandeli bebandla lakhe.
Abantu beTriple C beseseyi-MGC babevele bekuthanda ukuqamba amanga bethi amarara ababhlokhu ebhlokhu alibandleli ubusayo. Asilaso isikhathi seleso, but isikhathi sama-campaigns and we are on the ground. Liyazibonela lapho esibiza khona imihlangano yamarali ukuthi kugcwala njani. So bengafuna ukuvika ngathi nxa besehluleka ukuthi bemobilize baze hlulekela bodwa. Bengafaki iZANU-PF phakathi. Kuthiwe babiziwe e-court kwatholakala vela kula meeting abeblokhiweyo emapholisa la athi ayeblokhanga. Manje iZANU-PF ingena.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda oncintisa kukhetho lo parlamente edinga notes uthi bazaqhubela phambili bekhangasela ukhetho lwama by elections oluzenziwa mhla ka 26 Mbimbitho lo wabevinjwa ngabakubandla lezanu PF lamapolisa.
Okwakhathesi edinga notes bese ngakaboni kakhulu esingakuthi yikuzama ukuphambanisa indlela esikhampeni ngayo ngabantu bezanu PF.
Umnumzana Joseph Chuma owakwamela iphelandaba mpuphuma edayela eParliament uthi kumele abantu bethandaze ngokuthula.
Ukudlwangu dlwangu nokuvukelana lokutshayana akusiyonto ekhwabithekayo, akusiyonto enhle. I-violence must never be condoned by any normal thinking human being. Sonke singabantu kumele sikwale konoko. Kuyenzakala njalo kulimala abantu abaphansi kakhulu, abanikazi bomsebenzi bengalimali ngisho. Angazi ubana abantu sizafunda nini ukuthi asike nisekeleni ukusetshenziswa ngabantu, sivukelana, sitshayana, silimazana.
Kuyaxokozela iZimbabwe ngesikhathi kudingwa abazamela amakhansili lezigaba ezithiyeneyo ukudayela iPhalamende okungamalunga axotshwa lebandla le-MDCT lele-People's Democratic Party. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abanye abadabuka eZimbabwe abafunda endaweni ezijeneyo ekade bezimisele ukuhlala kule Ukraine noma kule mpi esabekayo bathi sebecabanga uya eRomania lawamanye amazwe. Kulabanye njalo asebesukile kulelo lizwe baphephela kwele Poland. Umevis Gama usethulela lolu daba.
Izifundi ezisacabanga ukusuka kule Ukraine elihlaselwe ngele Russia zithi zethuswa yimibiko ethulwe nguhulumende othi kulabantu abafika phose amakhulu amabili 198 asebebulewe kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi le. Ele Russia kukhanya selibhomba indawo eziningi kulandela ukudubulana okwesabekayo namasosha edolobheni elikhulu eKiev. IReuters ibika ukuba umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine usedolobheni leli lapho akhuthaza abantu bonke ukuba balwisane lebutho leRussia besebenzisa imibhobho lokunye abangakupheka-pheka ezindlini zabo. Walile namhla ukuthuma abantu kule Belarus lapho eleRussia elifisa ukuba kwenziwe umhlangano wokukhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine. Umnumzana Vladimir Putin wakwele Russia ufisa ukuba umhlangano lo wenzelwe kulelo lizwe, kodwa uZelensky uthi kumele wenzelwe edolobheni leWarsaw kwele Poland. EleRussia okwamanje lizama ukuhluthuna isigodlo lesi lamanye amazwe lisebenzisa imibhobho emikhulu ehaza inhlamvu. UZelensky uthi okwenziwa ngele Russia kwephula imithetho eyethulwa yinhlanganiso yomhlaba wonke jikelele e-United Nations, ngakho abakwenzayo kulihlazo. Lokhu kwethusa labadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine. ULayson Moyo ofunda eVinstia National Medical University uthi laye usefuna ukusuka kwele Ukraine njengabanye abasanda kuhamba kwele Poland.
So most of the students have left the area where I'm at. It's still quiet, but since a lot of students are being moved and students have realized that at this moment in time most of their embassies are helping them, and there are a lot of people who are assisting in the coordination of transport and logistics, it would be better to move out right now when there is still assistance and when they still help. And like to hold out here, then I found out later that when you want to move out, there won't be any assistance.
Abantu abaningi sebehambile. Bengisakhangele ukuthi kumi njani lapha ngoba akukabhonjwa. Abasuke lapha bahamba kwele Poland. Kunzima ukuhamba ngenxa yokwenzakalayo khona manje. Lami sengicabanga ukusuka ngiye kwele Romania kumbe elinye ilizwe eliseduzane. Sokusethusa kakhulu lokhu.
Omunye wabakhathazwayo ukuqhamuka kwalempi ngunkosikazi Musa Ndlovu.
Hayi,
impilo isithwali senzima kunzima nxa libukela ama videos alokhe circulator ama bombe jiwe indawo yonke ngapha kulama students futhi awezimbabwe ahambayo ngama scholarship so kusuka ukucabangisa ukuthi kuyaphetha ngani nanko lesiqilelo lokuthi kuqalise njani kasikazwisisi hayi kubuhlungu sibili kulukhoni yabo sicabanga ukuthi mhlawumbe lani kungalifinyeleli situation enjalo kungaba njani kambe sho
uyakhala umnumzana Collins Ncube wakobulawayo ngokwehlele izizalwane zeZimbabwe ezifunda kwele Ukraine
sikhuthaza ukukhulumela ukuthi aphangise ukuncedisa izizalwane zeZimbabwe ezise Ukraine ngoba impi le kayimi namuhla asonteza kumanje njalo nje kodwa ngiyabona ebulenjini abantu bebekhuluma ukuthi khona kulama Zimbabwe asebindaweni eziyabo Poland abahambe e-Ukrainian border bekhuthaza abantu abazalwa eZimbabwe ukuthi zibuye e-border zithwala ama Zimbabwean flags kwenze ukuthi ba-identify babancedise ukuthi basukele izweni lelo njalo sifisa ukuthi i-government ingabe iyakhipha information ecacileyo ukuthi abase-Ukraine bebekwazi ukuthi benza njani ukuthi baphume elizweni lelo
abasuke ngeviki eliphelileyo kwele Ukraine kubikwa ukuba bamukelwe inhlanganiso ye-diaspora network esebenzela kwele Germany bahlangabezwe ngabanye babo abahlala ePoland bazathenga amatikiti bebuyela ekhaya kusenjalo banengi abantu abathi eleRussia lele Ukraine kumele bekhumisane umlutha kungakabulawa abantu abaningi kakhulu umnumzana Mavela Sikhumalo okunhlanganiso yeHarare Metropolitan Residents Forum HAMREF ngomunye wabalombono lo
siyabona ukuthi lapha kulama interest akhona kakhulukazi ama interest lawa awe United States of America le NATO njalo ama interests eRussia bafuze bona bahlale phansi bakhulume
uhulumende wakwele Zimbabwe uthi zonke izifundi ezifisa ukusuka kwele Ukraine kumele zikhulume leziphatha amandla zelizwe eZimbabwe embassy kwele Germany ngimele Studio 7 ngise Harare ngimumevisi kama
Wenze mapandeni namhla sisentaba zinduna lapho Ezra Jesus Banda aqoka khona lo kansila
lapha ke ibingelela ke umnunzana ngisithi unjani igama ngubani usitele ukuthi uminga
yes mina ngu Alexander Mkandla ngu kansila ka ward 6 khona phendaba zinduna
entaba zinduna
yes.
Umi njani esigabeni
hayi esigabeni ikono phakathi kwesikhathi sehlobo isikhathi somsebenzi kunenge ongaba khona of course sesi yintoni ngekho esigabeni kukhona ama challenges irende kodwa ke hayi silayumlisa wesigaba ubaba uKhumalo
uyasebenza
yeah
mbona abantu bakomunye umbuso uchakazile sinisho kulehlobo kodwa abanye bathi ke basebenzisanele kanti uhamba njani sisi
ya yes liqiniso abantu abalima ngabonke yeah balimile abanye abalima i-major concern ukuthi emlimeleni like ewadini yami kule ndawo osukula abantu abahlezi emlimeleni
bafakoma
bakhona abafakayo khonapho kulo mphathi obafakayo kodwa kungazani yena nxa isijoin uthi uchief wathi kafaka abantu
uthi ubathi umangafaka abantu
uthi uchief wathi kabafake abantu
uchief
yes.
Uchief umana this
uchief fellow khona wena lo uFelix kodwa kathi sikakho
usebritain so yabe mnika athi wena faka abantu
hayi lokho anilabufakazi lakho mina ngikhuluma ngento
kodwa njengokhansila ubuza ukuthi andaba vela ngawuvunyelwa yini
ngiyavunyelwa ukubuza ngiyabuza
bakutshela uzivela so abantu bobuza wesigabeni sakho
bakhansila
bakhona ukuvume njani bathengisela imizi bathi
osekuqinisweni kukhanya ngani bayathengiselwa kwaye but mina ngibabuza embabuza kulothi ngathenga akula lokho yikho engingakufakazi ukuthi akulothi mina ngathenga
indabakodwa
kukhona ukuthi irume khona ukuthi abantu bathengisa kuhlanga
So uzakulungisa kanje ukucela abantu bebuza labantu wena mbona kusolandwane ngomuzwa.
Yes, ukulungisa siyakulungisa ngoba something that is in the process ukuthi sikulungise. Ngoba the report that we also taken the issue up to council kuzalungisa.
Kuzalungisa.
Yeah, ukuthi ngabe induna yini khona ngabe sesivele sekuhlelwa sokulungiswa konke.
Labo kuyenza voter registration at important ngibona isigaba zakho lapha abantu ba register u voter kuyini?
Abantu ba register they didn't tell us in time. When they came in that's when ngama poster. Alba ngaba besitele kulesikhathi sayenza i voter campaign like ukutshela ba party ukuthi ngelangeli nje kulento enje ukuze batshela abantu. So bona that's when sebe khona and they were here just for a day.
Uthuthe abasebenzi laba council kamani ngakho ukuthi awasebenza ekhazi nje abantu bezikhi lapha.
Yeah, ngaba sebenza lathi ngalo right. So singazi ukuthi babe jele osofukini but you'll find ukuthi osofuki laba abanye babe siya bakwazi. So kahle kahle ukuthi babe jele bani lathi asikwazi.
So isigaba sakho kodwa siyathuthuka nxa ukhangele lisebenza njalo member of parliament wena.
No, sisebenza kahle. Sina asila problem with a number of developments. We are building clinics, we have ama schools, esifuna ukuthi kona qalise wakhiwa bonke ku plan. Then we have ama roads since miswe lizulu kwamanje, but we have been trying by all means ukuthi silungise ama roads ethu. Some of them have been done, some ebesiwenza destroy ngamanzi, ukuthi somele siqalise kusha futhi ukuthi silungise ama roads.
Abantu bakhala ngeclinic ukuthi akula mithi uhamba njani?
Yeah, well, we meet here. I can't tell at the moment because Angie has reported that we will meet. But we have seen a clinic. 7 days, you are one of our name, but you are one of our way. But the many clinic are quite around Tabazinduna. With nice attending, it will ease pressure to this clinic.
Siyabonga kakhulu eza Jesus Banda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press ibika ukuba umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin uthi ibutho lakhe elinezikhali zenuclear kumele lilungiselele ukuhlasela kwele-Ukraine. Ngesikhathi iziphathamandla zakwele-Ukraine sezivumile ukuba kwenziwe umhlangano omkhulu wamazwe omabili okukhulumisana ngempi eqhamuke kulelo lizwe. UPutin uthi wenze lokhu ngoba amazwe akuNATO kukhanya engani akhuluma kubi ngaye ilizwe lakhe. Umongameli Muhammad Buhari wakwele-Nigeria wethule umthetho olakho ukuba kwenziwa ukhetho olubalulekileyo kulelo lizwe. Umthetho lo owethulwe ngolwesihlanu uzavumela ukuba kusetshenziswe imitshina etshiyeneyo yokuqhuba ukhetho kwele Nigeria. Lokhu kubikwa iReuters news agency. So we see that he's in the Masigo.
Sengana masiko senzibo manje
la baba mkhulu
babelo bola usenzi
namhla sokhoka lengcwethi kwezamasiko esintu umnumzana Mbuso Ngwenya ngesiphala senkosi.
Duwe ngibingelele labalaleli indaba yesiphala senkosi yinto engaqali manje yayikade khona nasekadeni amakhosi ethu akudala ayesiba nesibaya nesiphala lapho kwakuthi khona nxa abantu babo sokule nkinga bakwazi ukuthi babancedise. Ingakho phela inkosi yayikwazi ukumsisela umuntu ngezinkomo egcine naye eselazi izinkomo zakhe. Ngokunjalo lesiphala senkosi sasisiza kakhulu ukuthi ke abantu benkosi bengalambi. Kuthi nyakana nxa kutshayo inala kwakusiba lamabele aya komkhulu ethunyelwa yibo abantu bakhe. Lawa mabele ayilanda khona ukuthi ayigcinwa ngenhloso yokuthi nxa sokufika mhlambe sokuyisikhathi somiso kube nendlela ukuthi labo bantu basizakale. Namanje ke njengoba inkosi imemezela lapho ukuthi kulesiphala senkosi kuyiyo leyo nhloso yokuthi ikwazi ukunakekela abantu bayo. Uyabona abantu bahluphekile ngethemba wabona ngesikhathi se-COVID laphana inkosi ihamba namaphaselanyana isincedisa abantu bayo laphana. Ngokunjalo nxa singakhula lesi siphala sikhule ngempela cabanga nje nxa kuthiwa abethwakazi bayafika ku 3 to 4 million umuntu nje oyedwa manje ngakhipha $1 kuyaba imali noma ngithi 100 rand kuyaba imali eningi kakhulu iminyaka yonke ngeke kuphinde kube lendlala. Wena wabona kusenziwa lo ngoJoseph waseBhayibhelini owayeqoqa ukudla kwaseGibhithe ukuthi nxa sokufika isikhathi sendlala.
Ciba-ke babancube.
Ngokunjalo siyamemezela ngempela kubo bonke abantu benkosi ukuthi kabasondele baphosele khona lokho abakuphoselayo esiphaleni senkosi. Lokho kuzaba kusitsho khona ukuthi bayaziqinisa ukuthi lakusasa nxa sokufika izinkinga. Noma kungasabanga inkinga yendlala kuphela ziningi izinkinga esibhekane nazo kunje uyabona abantu balezinkinga baphelelwa ngamaphemithi okusebenza lapha eSouth Africa izinto lezi ukuza kuthinguka kwesikhathi bese kubhekisisa ukuthi yiluphi uhlupho olungani oluthanda ukuba inkinga kakhulu ebantwini benkosi okuqale ngalo mhlawumbe bese kucaphuna khonaphana esiphaleni senkosi kusizwa abantu. Ngakho-ke siyamemeza ngempela ukuthi abantu bonke kabasondele baphosele laphana, hayi into yakhona yonke nje isemthethweni, bangethuka abantu, yonke into nje ihamba ngendlela. Njalo uma kukhona abafuna ukukubuza, bangesabi ukubuza, ngoba nje into ekhululekileyo abantu abasondele ngempela ukuze sibe lekusasa elihle. Ngiyabonga.
Hayi ke olamhlasima lapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besixoxa lobaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Sike sizwe ezokholo lesiKristu sinoNtukameni Khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Sihlangane njalo zihlobo zami ezithandekileyo ngosuku lolo olucolekileyo ngilibe ngingelela kuzo zonke indawo nesithi kakhulu kulabo abathi bakhwabitha ukuzwa lezi ntshumayelo zingabe izintshumayelo zendlebe kuphela kodwa kube izintshumayelo ezangena zihlale engqondweni zethu zisisize thina emphefumulweni yethu. Namhlanje ke lapho esike sabala khona kulana iviki uLuka ngizathanda ukubana ke sikhangele verse 6 kaLuka chapter 3 okulamagama athi inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Uyayithatha ke indaba lapha uJohane umbhabhathizi ebala encwadini kaIsaya uyayikhweza izinga elithize kathi ukuthi abantu balunge kuphela nxa sebelungile kuyakwenzakalani. Kuthi khona lapha kuverse 6 inyama yonke iza kubona insindiso kaNkulunkulu. Indlela yenkosi esithe thina yingaphakathi womuntu yingqondo umphefumulo yinhliziyo yomuntu kumele ilunge ukuze imazi uNkulunkulu. Uthi ke inyama yonke abantu bonke kawukhathalekile ukuthi ungubani ngobana kukhona okunye kwakuphambanisa abantu nxa sesikhuluma ngendaba zevangeli. Bakhona uwawuzwe abanye abantu abantu bahlakaniphile uze umuntu sibili ethi hayi into zokuya emasompeni uye emacaweni ukukhonza ngowabomama labantwana. Kanti ilizwi kalikutsho khona lokho lithi inyama yonke kalikhethanga ungaba ngubaba ube umama ube umntwana kalikhethanga kubana ngumkhokhelo ngolandelayo uyini kalikhethanga kubana uyalifunda iBhayibheli kawulifundi uyalikholwa kawulikholwa lithi ilizwi inyama yonke kungela kubandlulula. Uzitshele ukuthi mina mina ngiyilokhu ngenxa yokuthi ngivele yinje ngoba nginje angilandaba lelizwi lenkosi kodwa ke isigcino nguwe ngoba lithi ilizwi kaNkulunkulu elingadlali lo muntu elingayize amahlaya lo muntu lithi inyama yonke umuntu wonke kumele azilungise ngaphakathi abanye bangadelela indlela mhlawumbe umthumayela ichumayela ngayo kumbe ulima khuluma ngalo kakuqakathekanga konke lokho okuqakathekileyo ngumphefumulo wakho wena yekela ukuzikhukhumeza nxa ufuna ukubona insindiso ufuna ukukholisa impilo yasemhlabeni ngobana asingaza ke siyengena ngale kwethuna ezulwini singazange sikwazi ukugqiba amagodi akhona emhlabeni ngoba ngale kuthiwa ulamthandazo ngale kwethuna kumele sizilungisele silungise indlela yenkosi sisaphila sisesenganeno kwethuna simonge uNkulunkulu ukuthi ngalelo thuba leli njengoba namhlanje sisalalela leli lizwi usithandile uthi inyama yonke kumbe umuntu wonke uza kubona insindiso indlela kaNkulunkulu yiyo eholela ukubona uNkulunkulu nxa sisenza lokhu okufanele sikwenze njengoba sasizwile ukuthi indlela ezimazombezombe kaziphele abaziphakamisayo kabazehlise abamazombezombe kabaqonde ukwenzela ukuthi nxa sekuphelele konke bathole indlela yokuzuza usindiso lukaNkulunkulu asikhulekele baba Thixo ingcwele senze uba nenyama yethu esisaphilayo ihamendlela eyiyo kwenzela ukuthi nxa sidlula siyithole insindiso yakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo okwamanje sike sizwe ezabatsha Kwaza bacha ke lamhlanje sikhokha lejaha elicula ukunye okumangalisayo.
Salubonani salubonani lonke ibizo lami nguAnton wakwaChuma ozalo lapha nenkaya endaweni yaseziqalabeni. Ngaphansi kwenduna uMadliwa usabhuka umkhululo ngidume ngebizo elithi imlando yetshitshinyana emnyama emculweni kamasikandi umculo engiwuculayo ngiqala ukucula ngo-2015 manje nginamadlalade awu-4 idlalade lami logcina isihloko salo sithi sorry baba boy emculweni ngene ngicula na nomfana ozibiza ngomqhelukelo uzamani wabuthelezwa wasenquthu lapha eSouth Africa uyu mfana engene naye emculweni kodwa ngimthole yena ekhona isifiso sami ngesokuthi abantu bangakithi eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu komthwakazi besinake singabeculi ukuthi besiqhathe kuma shows kuma business opening ceremony kuma birthday parties emishadweni kuma political rallies njengamanje kuyakhampenwa ukuvotwa emandebeleni ngapha besifisa ukuthi abantu bakithi besiqhathe njengoba abaningi sebeyasazi siyake sihambe siyecula endaweni yangakithi enkayi emanomano endaweni ezinjalo so isifiso sethu ukuthi abantu besinake singabaculi ngoba ukuba umculi ukhuliswa ngabantu awuzikhulisi wena futhi awukwazi ukuthi ugide uziqakezela uthi wena uyakwazi ukucula kodwa abantu bengakuzwa abantu yibo abasizwayo kodwa mangabe besizwa sicela ukuthi besisapote ngokusiqhatsha ngokusithengela amasiki ngalisaba ihlazo angilaso isponsor njengakathi yonke into siyazenzela sikhiphe ezikhwameni zethu. Kungaba into enhle ukuthi sithole isponsor kubantu bakithi, siyazi abantu bakithi baningi abalawo amandla ukuthi besenzele izinto. So singajabula kakhulu uma singathola isponsor ikakhulu enkayi kanye nomthwakazi wonke jikelele. Ngingumfana mina ofunda emaphasaphasa primary school lapho engafunda khona. Ngazosuka lapho ke sengisiyafunda kwesinye isikolo. Isicelo sami support enkulu kakhulu kikho konke. Especially kuma political parties lawo abhizi ngama rallies njengamanje, ngoba kukhona ama political parties esisebenza nawo. Asina ukuthi yilipi iqembu yilipi iqembu, ngoba uma ungumculi ungumuntu okhangisayo yonke into, uyi ambassador, uyi role model. So sisebenza nalobu ubani, kodwa ekusebenzeni kwethu sisuka singakhangelisi komunye umuntu oro sithethise komunye umuntu. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu mfowethu. Akagqibi uhlelo lwanamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leZANU PF namhla bahlasele abakubandla leCitizens Coalition for Change eKwekwe. Abadabuka eZimbabwe abafunda kwele Ukraine akade bengaphisi ukuphuma kulelo lizwe sebefuna ukubaleka ngenxa yempi eyesabekayo. Oliver Lesayo, uCape Town.